Hivyo mimi na mdamiri chiseleke na jindu wangu tagaro wazakaiti sisa ni mayute ZANU-PF anda watu teka maa tishes kandidati ZANU-PF mbiki chamaya wakangwa jitera mkwa kwa nubata za maguti zira patefu watu pane wani wataka skype hapo wala zutemea takuzeta kumata kwenye nubwa watanga kutuwa wala timulisa puti wakangwa wani mboma wakangwa wani chimbo zinzaka wanda wia wanga waka wanda wa
izi zaka itikira panjimbo ipi chaesu
izi zaka itikira panjimbo ipi chaesu patungonya pane supermarket pane butcher ripo pane power ripo saka futanza taka suka tikapinda mu supermarket bada takubuda takuenda takuenda kumota kwenye kuti vanhu vakanga vachitevera mu highway tichibva kwamakuwaza ndomatafunga kuti since kwakwasviba kuri kumapast 10 manheya kuti vafunga kuti tikati drive tiinde pane vanhu saka ivo vakateera ipapo ndopa vakazotorera takanzwa kutiwo futi vanga vane mamwe masoja maviri anozikanwa manyika imomo mudhikiti then vamwe vanhu vese vakati atakaivawo kwanzi vakabva kumarondera kwa wanga uwe na MP wa wanundikatiru motikari ya waishandisa motikari ya MP umarondi wanundikatiru
makainda kuchipatara ere muri kupi parizun
ya nenda wanundenda kuchipatara umashingu ndaka vungaru uko uye ndaka kuwara umu kumeso ndaka roo wane kuseri kwe kufuti kumeso ndikatiri panga ya kukuwara nipapo roo wangu wakafunika kumeso uye chief election ajili wangu Thomas Mzamiri aga nyaya kukuwara sikere kini aizama kuprotika wana awaruma wasandi kuwaza sala hii aga kuwara sikere kini aga shumba msoro wana watataona tuwaka wanda zojita za kwanza ujirita na wanga wali teti nisiwa hili
tukunzi kwa wakuti pakarizi kwa puti zanga zaa kufamba si yapa
ya nyaya kuruza kuputi hati nisi zino kuti tito zungunzi wawu itaoro wakuti ndo zaka sara zizitika yesu tato mpaka kono kuti zuzu takwanza mwe zvitu zvinova kubva kwavari takada kurumisana nawo pane vanhu pane chi yes antidemism violence saka taingoda mwe zvitu zvinova parangu kwanza mwe zvitu zvinova vakatenda mota nendo vakaenda kumapurisa ndobota kumapurisa ekuvikita police station saka zvakasara zvichitika kuti tongonzwa wati tizviti kuti dzakazorera chidaya chikasto tongonzwa kuti patakazobva ipapo pane vamwe vanhu vakatanga kunetsana nawo vati vabvunza kuti vanga vachitirovera chi
saka mapurisa akati kudii nenyaya iyi
mapurisa tangosvika ngopa ripoti vakati tofanwa kuzodzoka makuseni nekuti mupurisa ivapo aiti kwanzi mukuru wake ndiye anofanwa kuzodzinda nenyaya sezvo nyaya ichiinzana nezvepolitics